Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 4 ndira 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano rezvizvarwa zveZimbabwe munyika dzakasiyana-siyana riri kuunganidza mari yekuitwa kwesarudzo dzakachena nekuchengetedzwa kwemavhoti musarudzo dza2023. Zimbabwe inogona kudzingwa munhabvu yepasi rose zvichitevera kukundikana kweSports and Recreation Commission kudzosera pabasa bhodhi reZifa rayakadzinga. MuAmerica, chando chinovharisa mabhizimisi, mahofisi ehurumende nezvikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. ZveZimbabwe zviri munyika dzakasiyana-siyana zvakaumba sangano reCitizen Action for Change rinotsvaka mari yokubatsira panguva dzesarudzo dza2023. Mukuru wesangano iri vaJuma Ulete vaudza Studio 7 kuti sangano iri rinoda kuona sarudzo dzakachena, naizvozvo mari yavari kuunganidza ichashandiswa mukubatsira kunyoreswa panhu kuti vavhote uye nekuchengetedzwa kwemavhoti panguva yesarudzo. VaJuma vati mari iri kubva kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika dzakasiyana-siyana pasi pose uye dzinoda kuona sarudzo dzichiitwa zvakanaka, mavhoti achichengetedzwa zvakanaka kuti vanhu vasabirwa mavhoti avo pasarudzo dzemuna 2023. VaJuma vati sangano ravo harina bata rarinoshandira, asi kuti vanoda kuona sarudzo dzakachena kuti zvido zvevanhu zvizadzikiswe.
Zvatiri kuedza kuita semacitizens eZimbabwe, mushure menge taona kuti nyika yeZimbabwe haina kumira zvakanaka, vana vazhinji veZimbabwe vakabuda munyika nekuda kwenhamo dziri munyika dzakasiyana-siyana kunotsvaga shuvi, kunoshava. Asi takaona kuti hatingangoramba tiri kutiza nyika yedu tongosiyira vashambisa nevamwe kuita hondo yekugadzisa nyika. Naizvo takati uye pamwe tiite mudeme mudeme, tibatsirane, tigobatsira avo vari pagiraundi vari kuita kuti nyika igosununguka ive neramangwana rakajeka. Munoziva zvakaitwa nehurumende yeZANUPF ichibatsirana navamonzura, vakatora mari yeallocation inobva kuparliamendi, vakatora maMPs, vakatora maresources akawanda aifanange ari available kuna vashamisa neopposition. Saka isu takati semacitizens we should try our best to level the playing field so that anokwanisa tinge achidiwa nevanhu segutsa ruzhinji anga ari anotonga. So ndokusangana kwatakaita pamwe takatanga kuunganidza mari.
Pane bato rezvematoko zvenyika ramunoshandira here kana kuti muri kungoda kungoita zvenyaya dzesarudzo dzakachena chete?
Isusu hatina bato ratinoshandira, tiri macitizens. Chatinoda ndechekuti pave nejekerere, pave neenzano pamapato ese ari kupinda musarudzo. Saka izvo zvinoita kuti tinge takarerekera kudivira vachamisa, nokuti vachamisa ndo vakabirwa mari, ndo vakatorwa zvakawanda wanda. Chido chedu ndeche sarudzo yakachena yekuti vana vaZimbabwe vagosadza zvavanoda, nyika iyenderere mberi ichitongwa newaro wakanaka.
Sangano renyu iri rakakura zvakadini? Vamunoshanda navo vari kupi?
Sangano redu rinoshanda nemaZimbabwens ari pasi rose jekerere. Takawandisa, munongoziva vana vaZimbabwe vakapfararira. Pane vari kuAmerica, pane vari kuAustralia, pane vari kuEngland, pane vari muSouth Africa, pane vari muno muZimbabwe. Tiri pasi rose. Tinongodikana kuti nhengo yesangano redu kuva mwana weZimbabwe nekuda kuti nyika yedu igomira zvakanaka.
Zvakambotaurwa navachina masamasondo apfuura vachiti vari kunyatsotarisisa zviri kuitwa neMDC Alliance kuti isawana mari inobva kunze kwenyika. Zvamuri kuita izvi zvinogona kuvawo zvezvimwe zvakanangwa nazvo here nezanupf kuti musabatsira bato reMDC Alliance nemari dzinobva kunze kwenyika.
Tinozviziva kuti vachina masa vanozvipigweta asi mutemo unovanetsa kumusisa. Chiklozi chocho chavanotaura chinoda kudzirira nyika dzekunze kupindira kubatsira maelekezi. Isu hatisi nyika dzekunze, tiri zvizvarwa zvezimbabwe, tiri vana vezimbabwe, tiri kuumba nyika yedu. Hapana chinotimisa, hapana mutemo unomisa izvozvo. Saka zvinotaura nevachina masa tingangoti kurota kwepwere. Hatinei basa nazvo, handina zvitimise sevana vezimbabwe kubatsira kuti nyika kuti sarudzo dzigoitika pajekerere.
Pari zvino muri kubudirira here mati maunganidzawo mari yakati kuti?
Hongu tiri kubudirira chaizvo ende muvengi ari kurwadzwa nazvo. Ndosaka muri kuona vari pose pose vachiedza kutirwisa. Vane nzira dzavari kutraya nokuti vaona kuti tiri kubudira. Takatanga nekuda kutsvaga 120,000 madhora ekuamerica kuti titigadzirise mota yavanga vapfuura iye yavachamisa. Takatopedza takadarika tageti iyoyo takatosvika pa122. Takatsvaga imwe yegaladina yatakatsvaga yecheriti 5,000 yaidiwa. Takatokwanisa mari iyoyo yakatowanika. Iko zvinozvi takatanga isiso kutsvaga 2.350 million yemaelections kuti tionge tine vanga vane mapolling agents kumaraw areas nevoter registration mobilization. Tangova nemasondo maviri chibatsatanga asi tatova almost 30,000 tichitaura kudai ende tiri kuzoona kuti tinonosvika mutageti yedu kana kuidarika. Saka budiriro yacho inodadisa kwazvo. Vana vezimbabwe kekutanga vabatana vose vauya pamwe chete vari kuita kanzatu kanzatu kubatsira kuti nyika yavo ibudirire iyenderere mberi vasagare senhapwa mune dzimwe nyika asi vagokwanisa kudzoka mune ravangwana munyika yavo.
Avo vange vari mukuru wesangano reCitizens Action for Change vaJuma Ulete vari parunare kuHarare neStudio 7. Mutungamiri wesangano reFemale Students Network Trust uye vakazvimirira semubereki amai Evanice Munando vanoti vana vakawanda vachatadza kuenda kuzvikoro pazvichavhurwa sezvo vabereki vazhinji vange vakachengetedza mari vanenge vasisina mari iyi pamusoro pekuoma kwakaita zvunhu munyika. Amai Munando vanoti hurumende inofanirwa kugadzirisa zvinhu muzvikoro kuitira kuti vana vakwanise kuenda kunodzidza kunyange hazvo kuine denda reCOVID-19. Vanoti zvikwanisiro zvokurwisa COVID-19 zvikawanikwa zvinoita nyore kumhuri sezvo zviri kudhura kuti vana vaite zvidzidzo vari kudzimba. Vanoti uwandu hwevana vachatadza kudzokera kuzvikoro pamusoro pemusikanzwa hunogona kuwanda sezvakaitika munguva yapera apo vanasikana vakawanda vakabatira pamuviri panguva yemalockdowns. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganye uye naAmai Munando nezvenyaya iyi.
Mamiriro akaita zvinhu pari zvinhu haana kumira zvakanaka nekuti sesuwo sevabereki takatarisira kuti zvivhiki inouya vana vari kuvhura vari kunodzokera kuzvikoro. Uyo wekumavharisitiwo vanga vachigadzira kuzodzokerera. Vekumapoli vanga vachivhura pamwe chete vana vezvikoro zvepasi zvivhiki riri kuya. Asi semamiriro nekutaura kwazvakaitwa nemukuru wenyika zviri kuratidza kuti vana havasi kuzovhura musi wateni wakanga wakatsanangurwa nekuda kuri kunzi denda irori rinenge ranyanya kutekeshera wandu hwacho hunenge hwawedzera. Zviri kutishusha sevabereki. Munoona kuti igore rakaoma tabva mune malockdown anga achiitika apo takanga tichinetsika nenyaya dzeupfumi. Takanga tatsvakurudzawo nekuunganidza tichitarisira kuti vana vachadzokera kuzvikoro panguva yakafanira. Zvino izvo zvodzosera kumashure vana vaya vari kudzimba zvakunzi zvevakupiwa mahomework ayo online. Vamwe vari takubhadhara maticha nezvekunze vasiri pachikoro kuitira kuti vana vasasarira kumashure. Kunyange zvavo ebvunzo watanga nhasi kuenda kunonyora bvunzo dzavo. Asi takatarisa zvizhinji kune huwandu hwevana vasati vabvumidzwa kudzokera kuzvikoro. Kuti kwakutanga zvemusikanzwa ndinorangarira gore ra2021 pakati apo munana August umu takaona vana vatadza kudzokera kuchikoro. Pakatanga zvekuitwa musikanzwa iye yakawandisa zvizhinji yakakanganisa vana nekuti kugara kudzimba uku ndinoona sekuti idanho risina kumira zvakanaka.
Zvii zvamungakurudzire hurumende kuti iite takatarisa mamirira akaita zvinhu kuti denda iri recovid-19 richiripo.
Saka ndanjiri ya hurumende yedu zvatinogara tichitaura. Dayanga yaita chikamu chekuti toita sei kana denda richinge riripo vana varambe vachiendera mberi kuzvikoro. Takachitarisa kuchengeredzwa kwevana vari pazvikoro kunyanywe vari kumaboarding school nevanoenda mazuva ose. Saka dambudziko iri vabereki vari kuchema, tiri kuchema zvizhinji nekuti chekutanga ticharasikirwa nevana, vana chaivo vakanga vakatarisira kuti vaendere mberi nedzidzo vachatadza. Nekuti haasi mubereki wese achakwanisa kubhadhara mari inodiwa kudzidza online uyezve nevakuisa maextra lessons kumaticha uyezve kutarisana nevari kudzimba vana vachiita misikanzwa yakasiyana.
Avo vange vari mutungamiri wesangano reFemale Students Network Trust uye vakazvimirira semubereki amai Ever Nice Munando vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye vari muHarare. Tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Nepfenyuro yeSouth African Broadcasting Corporation inoti vanhu vana vakafa nezuro muvhuro, vamwe makumi mana vakakuvara zvakaipisisa mushure mekukudubuka kwebhazi muBotlokwa mudunhu reLimpopo muSouth Africa. Bazi iri rinonzi rakanga rakatakura vatendi veApostolic Faith Mission of Africa vachibva kuZimbabwe vachienda kuSouth Africa. Vachinyora paTwitter pavo mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vanoti kushungurudzwa kuri kuitwa zvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa chiratidzo chokutadza kwehurumende yava Emmerson Mnangagwa kuchengetedza zvizvarwa zveZimbabwe. Ukuwo muNewsday South Africa inoti mauto nemapurisa emuZimbabwe ari kubatsira vanhu vasina magwaro kupinda muSouth Africa mushure mekupiwa chioko muhomwe. MuNewsday makare masangano anomirira varayiridzi anoti nezuro muvhuro nengo dzavo hadzina kukwanisa kuenda kubasa kunonyoresa vana vechikoro bvunzo dzeO level neA level, izvo zvakakonzera kuti vagari vemunzvimbo dzezvikoro izvi vanyorese vana vavo bvunzo dzavo. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Majonga mukoma jonga po. Aiwa tinoti makurukuto makurukuto igore idzva munhu wese. Kuzviona gore rarakaoma 2021. Gore raimbonyikidzwa wano, gore rairohwa wano, gore raipitswa nomusungwa, gore rakada kupfudzwa vachamisa, gore rakafa wano. Waitaura chokwadi mukati menyika yeZimbabwe. So aiwa igore rarakaoma, mukada kutarisa upfumi pari zvino vanhu vari kutambura. Tinoshamisika kune vamwe vanoti 2021 zvava zviri nani, havamwe vachitira zvakanaka. Hatizivi kuti vanorarama nzvimbo dzipi. Pindai mumisha yevanhu muone zvavanodya, muzwe zvichimo zvavo, muona kuti aiwa vanhu vari kutambura. Saka tinongokurudzirana tese kuti aiwa munhu anogona kugadzirisa matambudziko ese ndiwo vega vachamisa. Saka ngatigadzirei next year 2023 tovhotera vachamisa pari zvino. Ngatiendei kunorejista kuvhota muri ese yeZimbabwe.
Munondinzwe uiri mweri, munondinzwe uiri wedinge, minduro yenyu ishe yazonunuke, rwendo runo mweri yazonunuke. Vana veZimbabwe tachema, nhamo nematambudziko zvatinyanyira nokuda kwekusadawo kusiyirana zvigaro. Vedu voenda pota, siyiraiwo vamwe vapindewo kuti zvinhu zvinake munyika. Tosvika rini tichingogara tiri munyika dzevamwe vanhu? Kuvachazouyawo kunyika kweduwo ndevanani? Ngatimbogadziraiwo nyika yedu tisiyirawo vamwe, tichipanana mikana kuti nyika itinakirewo. Vamwewo vachivewo kuuya kunyika kwedu, tirege kuramba tiri marombe munyika dzevamwe. Ndatenda.
Haangavaiti vachitawo vachiona. ZANU PF inotanga kuonana nawani. kumbusia hao waka ngonyara rapetu kutanga watuka na wazusia nika ni kutukani hai unofumurana shaka wanda neza npiro gawa atikile mshitora kwedu wesuwa ninga shiterira ama stati cha stora gari gari
mamkazi mamkazi wanamku matanuka wande nana mkuma jonga mwurisi mwurisi zenyu mwurisi risere goreja iratapinda kudairi
Kwazwai kwa shamara hivyo studio 7 vese. Nyingi jima jangu kana nao yangu hili pakuti kususoka vese Zimbabwe vese zukunze kwenyika. Tinati hii warumita ya uwe nukara unika zewani nyika yedu tinayo. Jinerudaisha hivyo ya endo gazira nyika 2023 tindo pinza mkumana. Agazira nyika daya uwe nukushunguzi kwa unika zewani. Kutasifa nika tisina nyika wa yedu tinayo. Isi tinayo. Atikane no wando kwa yedu chile paka nyambubiru kwa chile paka yedu wa seya. Andi nuna atakafuta no wando kwa yedu chifuta. Mkumana apana jitu tijina zumbu itika ipapu saka munuwezo we Zimbabwe anda ndubinza mkumana 2023 mkumana ngapi nda kata ya ura ni mtungu kwa sana pifu niliwa bato kundukuna kujobe
mamukazei wanwe ku studio 7 dino kumbirisa ini ndino ituwa mpana wa maduku clever janga zwadi ini pachita ukocho kwa naonza wanwe corona kuti wafa 25 wafe kitu wa 93 oro kuti vasati vabuda muchipatara 820 chikamu chekorona hacho chotozwa chipo kombo anaonzwa vandu vakaregister kutanga pakatanga chikamu chekuregister
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei ne studio 7 isu atina kwatakarerekera Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318. Muchiti uza zwa munofunga pane zviri kuitika. Zimbabwe inogona kudzingwa munhabvu yepasi rose zvichitevera kukundikana kweSports and Recreation Commission kudzosera pabasa bhodhi reZifa rayakadzinga munambudzi gore rapera. Sports and Recreation Commission yakadzinga bhodhi iri ichiti rainge rashandisa mari zvisiri pamwero. Asi sangano renhabvu pasi pose reFederation of International Football FIFA raka zivisa mwezo wapera kuti rakanga risiri kufara nekupindira kwehurumende mukufambiswa kwenhabvu munyika. Sangano iri rakazivisa kuti bhodhi reZifa rikasadzorera musi wandira 3/2022 asati apfuura FIFA yaizotorera nhabvu yemuZimbabwe matanho akaomarara. Asi Sports and Recreation Commission inoti haisi kuzodzosera bhodhi reZifa pabasa uye haina kuwana tsamba yakabva kuFIFA iri kutaura nezvekudzoserwa kwebhodhi iri. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kuna sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemitambo vaMathias Tongofa kuti tinzwe pamire komiti yavo panyaya iyi. Asi imwe nengo yekomiti iyi vaTrevor Saruaka vanoti unini huri kuitwa neSports and Recreation Commission huchaita kuti Zimbabwe idzingwe munhabvu yepasi rose sezvo mitemo yeFIFA isingadi kuti hurumende dzipindire mukufambiswa kwenhabvu munyika dzepasi rose. Ngati nzwei hurukuro yavaita naRegioto weStudio 7.
Nguva yakatotarwa neFIFA rei kuti hurumende yeZimbabwe kuburidza neSRC inge yadzorera bhodhi raFulton Gamambo. Ikatongopfuura chinofanira kungoitwa chete nehurumende yeZimbabwe kunyorera kuFIFA ichitsanangura kuti iri kukumbira ruregerero, asi chakanyanya kukosha kutodzorera bhodhi iroro raFulton Gamambo. Ndo entry point yekutanga nyaya neFIFA. Pasina kudzorerwa bhodhi raFulton Gamambo, handioni weFIFA wachiwana chekutaura nehurumende yeZimbabwe. Vanenge vangoendera mberi nekutora matanho ekuranga nyika yeZimbabwe kuti isaparticipate mumaprograms nemaevents esanenge achitungamirwa neFIFA.
Senhengo yekomiti yeparamende inoona nezvemitambo, pane matanho here amuri kutora kuitira kuti Zimbabwe isanetsane neFIFA?
Senhengo
ye committee inoona nezvemutambo muparliament ingada kuzivisa kuti dambudziko reFIFA neZIFA rakauya rakateedzana nekumiswa kweparliament mabasa kusvika muna February. Saka tisikukwanisa kuti tiite mameeting secommittee uyezve parliament haisi kutosita. Iri zvinhu zvakanongedzerwa kunzi tiri kucherechedza maurongwa hwekudzivirira COVID. Saka zvishomanene zvatingakwanisa kuita panguva inei kuti hurumende iri kungotonga iri yega, the executive ndo iri kungooperata. Parliament yakambomira mabasa izvozvo. Hapana zvinganyanya kutarisirwa kuti parliament inga. Tinongodzokera kubasa. Zvimwe zvacho tinenge taakudhila newota inenge under the bridge.
Nguva yakatarwa neFIFA yakapfuura nezuro pakati peusiku. Zvii zvingaitwe kuitira kuti pave nekunzwisisana pakati peFIFA neZimbabwe?
Nyaya yeFIFA neZIFA inyaya inoshungurudza zvakanyanya. 3 January patosvika nekupfuura SRC isati yatora matanho ayakayambirwa neFIFA kuti itore. Saka zvazvinongoreva ndezvekuti tiri kuita nhini sehurumende yeZimbabwe kuburikidza nebazi reSRC kuita nharo dzisina kwadzinotisvitsa, nekuti FIFA ndiyo hurumende yezvemitambo yenhabvu pasi rino rese. Ine constitution yayo inotara pachena kuti haibvumidzi hurumende magovernments enyika kuti apindire nezvekutongwa kwezvenhabvu. Inosiyira macouncillors ezvenhabvu kuti ave iwo ane chekuita, nekuti anotungamirira nhabvu munyika ndiani. Saka deadline kusvika kwayo kutotorewa kuti FIFA ichatotora matanho sekuimbisa kwayakaita. Mukomarei, ndoda kuti ndikuzivise kuti FIFA yakasiyana neZAC chizve pase muenzaniso. Haiiti zvekuita catch and release kusasimbisa zvainenge yataura. Inototi kana yataura kuti ichadzinga vanhu musina kuteerera mutemo, inototeedzera seizvozvo. Saka zvinhu zviri kundisuvisa zvakanyanya kuti Zimbabwe yatotarisana nekumiswa kuparticipata mumaprograms eFIFA kuburikidza nedanho rakatorwa neSRC.
Sports and Recreation Commission iri kuramba yakatsika madziro. Paramende ine simba here rekuudza sangano iri zvokuita?
Zviri kuitwa neSRC zvekuramba yakatsika madziro ichiti haisi kudzoka kumashure ndokunonzi kusaziva. Uye zvandizivi kuti wanganza wazivi sei, ndongakushaya hanya, nekuti only about 6 months ago SRC yakaita dambudziko newecricket ikamisa wecricket ikapindira mune zvecricket. ICC bazi rinoona nezvekutambwa wecricket pasi pano pese ikavaudza kuti vakutomisa cricket muZimbabwe until wadzorera utungamiriri wanga uripo. Saka kusadzidza kwacho kweSRC takutoshaya kuti kunobva papi. Asi pamwe pacho hazvinyanyi kushamisa hazvo, nekuti unoona kuti vamwe vanhu vari kuapoindwa mumabhodhi eSRC nemamwewo mabhodhi ari kutungamirira muZimbabwe macommissions. Zvinhu zvacho hazvinyatsa kuitwa on merit kana kuti kuburikidza nekunyatsa kuziva basa kwemunhu, asi zviri kuitwa nechizivano.
Munoona here FIFA ichidzinga Zimbabwe munhabvu yepasi rose nepamusana pedanho rakatorwa neSports and Recreation Commission?
FIFA itombozenguriri kudzinga ZIFA mumitambo yayo, nekuti hakusike kutanga vezi Zimbabwe haisiri yekutanga nyika yarangwa neFIFA. Nigeria yakatombomiswa kusvika vadzorera vanhu vanga vakatsarwa nemacouncillors kuNigeria kuti vange vachitungamirira zvebhora.
Nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvemitambo vaTrevor Saruaka vachitaura vari parunhare vari muZimbabwe naRay Joto weStudio 7. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bazi rinoona nezvemamiriro akaita kunze reNational Weather Service rakayambira vanhu vemunzvimbo yeWashington DC kuti kuchava chando chakawanda kana kuti snow chichatadzisa kuita basa semazuva ose. Nezuro muvhuro, Washington DC yakamuka yakaputirwa nechando chinoita mainchi 10 kune mepo yaivhuvhuta makiromita 56 paawa. Izvi zvakakonzera kuti meya weWashington DC amai Muriel Bowser vavhare guta iri vachiyambira vagari kuti vasabuda mudzimba dzavo. Zvikoro nemabhizimisi mazhinji zvakavharwa. Mugari weWashington DC kwemakore mazhinji vaFrank Guni Vanoti avasati vaona chando chakawanda zvakadai muWashington DC kwemakore matanhatu.
Tinoona sekuti mamiriro ekunze aya auya zvakasina kunyatsotarisirwa. Takaona zvichitanga pakati penyika kuDenver, Colorado, kwakatanga kupisa kukaita moto wakapisa dzimba dzakati wandei. Mangwana acho kukafuma kwakudonha chando yava snow. Kuno zvakare kuDC musi wesvondo kwanga kuine makore akangosviba sviba. Asi kusingaratidze kuti kuchaita chando. Zvino mangwana acho muvhuro taona chava chando. Pamwe ndiyo global warming here hatinyatsozvinzwisisa, asi tinoti zvakaitwa nehurumende chinhu chakanaka chekuti vashandi vehurumende vasevenze vari kudzimba kana kuti vasapinda muguta reDC, nekuti chando chakadonha chakati wandei changa chisina kutarisirwa, zvinotaura kuti guta ranga risina kugadzirirawo chando chakawanda kudaro.
Imi magara muDC kwenguva yakareba chaizvo, makapisira kuona snow yakawanda kudai muguta iririni?
Pava nemakore akati wandei anogona kutosvika anoraudzira mashanu titaona chando chakawanda kudai chauya zvisina tarisiro. Nguva zhinji vemamiriro ezvekunze vanogara vakataura kuti svondo rinouya kana kuti mukati memazuva mashanu kana matatu achao achatevera achazouya chando. Ichi chakauya nekukurumidza, hongu vakataura zvavo chisati chadonha, asi vanga vasingatarisiri nekuti pavakatanga vaitiwo chando ichi chinogona kunge chiri chishoma chavaifungidzira kuti chingaita 4 inches or so, asi chando chakadonha ichi chakaraudzira mainji 10 kana kuti more than 25 centimeters mune dzimwe nzvimbo. Kureva kuti chando chakawandisa zvikuru kwazvo chakadonha munguva imwe chete, zvinoreva kuti mavirire ekunze akusanduka. Uye zvakuitika kunze izvi hasinyatsokunzwisisa kuti zviri kufamba sei.
Dzimwe nzvimbo dzanzi dzivharwe dzakaita sedzipi, Dr. Guni?
Nzvimbo zhinji dzavharwa dzinosanganisira zvikoro, vana vechikoro vatadza kuenda kuzvikoro sezvandambotaura, mapazi ehurumende kunze kwemapazi ehurumende asingabvumirwe kuvhara akaita sekubasa kwedu isusu kana kwedepartment of defense kusingavharwe, nemaemergencies akaita sezvipatara. Ndokuchete kwasara kusina kunge kwakavharwa. Munoona kuti makambani mazhinji anooperator ari muno munzvimbo yeDC mazhinji acho akavharawo vachitevedzera kurudziro yehurumende. Izvi zvaita kuti vanhu vakawanda vaite disrupted mabasa avo neurongwa hwanga huinawo. Munoona sekuti zvikoro zvavharwa muno muDC kana kuine vabereki vanga vachienda kumaprivate companies asina kuvhara, zvirava kuti vakutotambura kuti vana voita sei nevana, nekuti vanga vasina kugadzirira kuti vaswere nevana kudzimba kuti vatsvage vanhu vanosara nevana. Vanhu ivava vanodhura kuti vawane, uye haungagoni kungodeedza munhu munguva yechando chakadai anofamba sei achiuya kuzosara nevana vako. Saka zvadisrupta vanhu vakawanda zvikuru kwazvo.
Avo vange vari mugaro wemuWashington DC vaFrank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Rimwe sangano rezvizvarwa zveZimbabwe munyika dzakasiyana-siyana riri kuunganidza mari yokuitwa kwesarudzo dzakachena nekuchengetedzwa kwemavhoti musarudzo dza2023. Zimbabwe inogona kudzingwa munhavhu yepasi rose zvichitevera kukundikana kweSports and Recreation Commission kudzosera pabasa bhodhi rezivha rayakadzinga. MuAmerica, chando chinovharisa mabhizimisi, mahofisi ehurumende nezvikoro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.